ini pandiri pano ndine kamwana kandakatombotora kaitamba bhora ndikakatsvagira munhu akanokatorera birth certificate kasina munhu wakaiziva kanhongwa kaonekwa kachigona bhora. Ndiri kuti mutemo wedu kana uri maringe nemadocumentation wakajeka zvekuti ndinoshamisika kuti zvii zviri kumboita vashandi vehurumende vekunzvimbo idzodzo zviri kuita kuti vasateedzera kujeka kwawakaita. Ende mirizhonga imwe yavari kutaura yeguku rahundi yaane makore anotosvika 30 yadarika. Saka nemitemo yedu yakajeka, vanhu vachona kana vakange vaita chidakadaka vogara nehumwe utungamiri hwavo hwakaita sana Honorable Kumasi voenda kwaregistrar general vouya ivo Honorable Kumari votaura kuti nhingi nanhingi vakati hazviite kuti uyo atore birth certificate, tobva tachipindira kaipapo kuti kweisu zvatinoziva kuti munhu anogona kutora birth certificate one, asi hazvisizvo zviri kuitika.
Honorable Kumalo pinda itinzi
vaziyambi Honorable Ziyambi ndozvikudza izvozvo. Inini muconstituency mangu ndine squatter camp ine mafamilies over 50 and munoziziva kuti kana ndaedza kuti ndiite chunhu mukandinzwa ndakutaura ndaedza pese pandogona ndakonewa. Registrar anoramba and imi nhau iripo ndeyokuti zvinonzi iwewe kumusha kwenyu kumatinoti. Saka enda kumatinoti kuna sabhuku wacho, mwana iyeyi akazvarwa nesurvivor yeguku rahundi. Hapana munhu waanoziva kumatinoti ikuku. Handiti kuti achati no imwana wakakumana uyu kwa Chief Mapiko. Saka inini shuviro yangu ndeyokuti mavictims nemasurvivors nevana vacho ngavapiwe mukana kuti kwavanoenda kuna registrar votaura kuti baba vangu namai vangu vakafa neguku rahundi, toongorora kuti chokwadi here kuti ndozvakaitika mwana iyeyi. Pasaite mibvunzo yakawanda kuti angachizvara angari kupi, kozo vashandi vehurumende havasi kuita izvozvo, vari kuramba. Endi tikamboedza kuti tiendesa nyaya iyoyo kumalawyers kuti vamboedza kuti vaendese kuhigh court tione kuti tingapiwe reprieve here kuti vana vava nanamai vacho nanababa vacho zvese mhuri yacho yese it's stateless. Asi zvakakona ng'anga murapa achida. Tiri kuti sehurumende pafanira kuita mutemo wokuti vese vanhu veguku rahundi ngavo vaende kuna registrar vonotora maid. Hazvimeke sense kuti mwana ane 37 years nhasi zvonzi haana chitupa asati ambo kana kubasa hambofa kapinda because haana nzira yekuzviratidza kuti iye ndiani. Surely kana tichizvitarisa izvo zvinoreva kuti pane something chiri kunetsa chiri kuita kuti mwana atawaneiwo. Everybody who is from 1983, I was born 1983 to this date, asina kana birth certificate kana chitupa. Tinofana kuongorora timeke sure kuti vana ava tovazorodza tavarwadzisa zvakana. Ngativapei mukana Honorable Ziyambi kuti vamboita vanhu munyika yeZimbabwe vaedze kuriritira mhuri dzavo nekuzoriritira ivo.
Honorable Ziyambi ndobvunzaka kwamuri,
nyaya iri kutaurwa naHonorable Kumalo yakanaka chose, asi ngatipatsanurei zvinhu zviviri. Kusagona basa kwemunhu akapiwa basa nekuti mutemo haupo. Vataura nyaya yekuti ngatizorodze vana, mutemo wedu uripo. Mukatarisa izvo zvavari kutaura ndinobvumirana navo. Mutemo wedu unotaura kuti mwana ari less than 15 years akawanikwa ari muZimbabwe asina vabereki anofanirwa kunzi zvaongororwa kuti hapana aziva kuti abva nekupi, asi mwana haana kana mubereki anonzi muZimbabwe. Registrar General vatinavo vanobva vati kwete hapana mwana asina kumusha.